RBZ inoti mumwedzi mina yekutanga kwegore mari iri kubva kuzvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika yasvika pamamiriyoni zana nemakumi masere uye iri kutarisirwa kusvika pamamiriyoni mazana manomwe nemakumi mashanu mukupera kwegore asi mari yevari kuda kutanga mabhizimisi munyika vachibva kunze yadzikira zvakanyanya kusvika kumamiriyoni mazana mashanu hurumende kuburikidza neRBZ nemamwe mapazi ayo inoti iri kuda kuti ishande nevana vezimbabwe vari kunze ava kuti vakwanise kutanga mabhizimisi vachimutsiridza upfumi hwenyika asi vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti zvekuda kumutsiridza upfumi hwenyika nemari yezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika kunyanya munengedzo wekukundikana kwehurumende
foreign direct investment yedu since chinamata took over yenge ichiaverage $300 million $200 million kubudikidzana nemafigure anoburitswa neUnited Nations Commission on Trade and Development iri basically Geneva. Chikonzero chacho chiri chekuti hakuna bakambani ingade kuuya munyika yakakanganiswa sezvaitwa naChinamasa. Kana mainvestor achiuya munyika anenge achitarisira kuti mari yavo inobereka vozoiburitsa. Zvino munoziva imi kuti tatione financial in liquidity crisis.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanotenderana navabiti
zvinoreva kuti mamiriro ezvinhu muZimbabwe haaiti kuti vanhu vari kunze kwenyika vane mari dzavo dzeFDI vaunze mari dzavo muZimbabwe nokuti sekuzova kwenyu vanhu vane mari vari kunze kwenyika vari kuda kudyara mari yavo vanomirira kuti zvinhu zvinge zvakagadzikana vanomirira kuti zvinhu zvinge zvichinyatsooneka vachinyatsoona zviri mberi kumakore akawanda ari mberi uku
asi chii chinopa kuti vana vezimbabwe vatumire mari vabiti vanopindura
maZimbabwe will send money to Zimbabwe because ndokune vabereki vavo and they know kuti vanhu vari kutambura 91% of our people are unemployed 76% yevanhu vedu vari kurarama muextreme poverty vachisurvive on less than US$0.35 a day so zvaisa strain kudiaspora diaspora inototumira mari
chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri muflorida muno muamerica vapromise sunday vanotenderanawo navabiti
pasi rose hakusisina mainvestors vane confidence nezimbabwe vanokwanisa kuti vatore mari dzavo vachinoinvesta muzimbabwe saka tinoona kuti kutambura kwenyika kuri kuitika hakuna mainvestment iri kuuya asi mari dzatinotumira isu tichibatsira hama dzedu kumusha ndo mari dziri kutokwanisa kutosustaina hurumende yezimbabwe saka handifungi kuti zvingambova zvinhu zvinotishamisa
vabiti vati mari iri kutumirwa iyi hainyanye kubatsira nekuti haisi kuenda mukutanga mabasa kana kuti mabhizimisi
mari iri kutumirwa kudiaspora unfortunately haisi kuenda muinvestment iri kuenda muconsumption iri kutengera vabereki chezvokudya iri kutengera iri kubhadharira vabereki magesi iri kubhadharira vabereki hembe dzekupfeka iri kubhadharira vabereki mahospital bills so that is very regrettable because focus ye diaspora remittance iri paconsumption not capital and not public sector investment
hurumende yezimbabwe kusanganisira mutungamiri wenyika varobert mugabe inogara ichiti chiri kupa kuti vekunze vasauye munyika nemari dzavo inyaya yezvirango zvakatemerwa zimbabwe nevekunze nenyaya yekutora minda kubva kuvachena ichipa vatema asi vanopikisa vanoti nyaya yeuori nekutonga nedemo ndiyo yapa kuti zimbabwe iite seyakageza negoka munyama ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini blessing zulu